Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe munyika dzakasiyana siyana riri kuunganidza mari yekuitwa kwesarudzo dzakachena nekuchengetedzwa kwemavhoti musarudzo dza 2023. Zimbabwe inogona kudzingwa munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi rezifa rayakadzinga. MuAmerica, chando chinovharisa mabhizimisi, mahofisi ehurumende nezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana zvakaumba sangano reCitizen Action for Change rinotsvaka mari yokubatsira panguva dzesarudzo dza 2023. Mukuru wesangano iri vaJuma Ulete vaudza Studio 7 kuti sangano iri rinoda kuona sarudzo dzakachena, naizvozvo mari yavari kuunganidza ichashandiswa mukubatsira kunyoreswa panhu kuti vavhote uye nekuchengetedzwa kwemavhoti panguva yesarudzo. VaJuma vati mari iri kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana pasi pose uye dzinoda kuona sarudzo dzichiitwa zvakanaka, mavhoti achichengetedzwa zvakanaka kuti vanhu vasabirwa mavhoti avo pasarudzo dzemuna 2023. VaJuma vati sangano ravo harina bata rarinoshandira, asi kuti vanoda kuona sarudzo dzakachena kuti zvido zvevanhu zvizadzikiswe.
Zvatiri kuedza kuita semacitizens eZimbabwe, mushure menge taona kuti nyika yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Vana vazhinji veZimbabwe vakabuda munyika nekuda kwenhamo dziri munyika dzakasiyana siyana kunotsvaga shuviri, kunoshava. Asi takaona kuti hatingangoramba tiri kutiza nyika yedu iyi tongosiyira vachambisa nevamwe kuita hondo yekugadzisa nyika. Naizvozvo takatiuye pamwe tiite mudeme mudeme tibatsirane, tigobatsira avo vari pagiraundi vari kuita kuti nyika igosununguka ive neramangwana rakajeka. Munoziva zvakaitwa nehurumende yeZANUPF ichibatsirana navamonzura, vakatora mari yeallocation inobva kuparliamendi, vakatora maMPs, vakatora maresources akawanda aifanenge ari available kuna vachamisa neopposition. Saka isu takati semacitizens we should try our best to level the playing field so that anokwanisa tinge achidiwa nevanhu segutsa ruzhinji anga ari anotonga. So ndokusangana kwatakaita pamwe takatanga kuunganidza mari.
Pane bato rezvematokero enyika ramunoshandira here kana kuti muri kungoda kungoita zvenyaya dzesarudzo dzakachena chete?
Isusu hatina bato ratinoshandira, tiri macitizens. Chatinoda ndechekuti pave nejekerere, pave neenzano pamapato ese ari kupinda musarudzo. Saka izvo zvinoita kuti tinge tisatakarerekera kudivira vachamisa, nokuti vachamisa ndo vakabirwa mari, ndo vakatorwa zvakawanda wanda. Chido chedu ndeche sarudzo yakachena yekuti vana vaZimbabwe vagosadza zvavanoda, nyika iyenderere mberi ichitongwa newaro wakanaka.
Sangano renyu iri rakakura zvakadini? Vamunoshanda navo vari kupi?
Sangano redu rinoshanda nemaZimbabwenzi ari pasi rose jekerere. Takawandisa, munongoziva vana vaZimbabwe vakapfararira. Pane vari kuAmerica, pane vari kuAustralia, pane vari kuEngland, pane vari muSouth Africa, pane vari muno muZimbabwe. Tiri pasi rose. Chinongodikana kuti nhengo yesangano redu kuva mwana weZimbabwe nekuda kuti nyika yedu igomera zvakanaka.
Zvakambotaurwa navachina masvondo apfuura vachiti vari kunyatsotarisisa zviri kuitwa neMDC Alliance kuti isawana mari inobva kunze kwenyika. Zvamuri kuita izvi zvinogona kuvawo zvezvimwe zvakanangwa nazvo here nezanupf kuti musabatsira bato reMDC Alliance nemari dzinobva kunze kwenyika.
Tinoziziva kuti vachina masa vanozvitigweta asi mutemo unowanisa kunzwisisa. Chiklozi ichocho chavanotaura chinoda kudzivirira nyika dzekunze kupindira kubatsira maelection. Isu hatisi nyika dzekunze, tiri zvarwa zvezimbabwe, tiri vana vezimbabwe, tiri kuumba nyika yedu. Hapana chinotimisa, hapana mutemo unomisa izvozvo. Saka zvinotaura navachina masa tingangoti kurota kwepwere. Hatinei basa nazvo, handina zvitimise sevana vezimbabwe kubatsira kuti nyika kuti sarudzo dzigoitika pachekerere.
Pari zvino muri kubudirira here? Mati maunganidzawo mari yakati kuti
hongu tiri kubudirira chaizvo ende murenga ari kurwadzwa nazvo. Ndosaka muri kuona vari pose pose vachiedza kutirwisa. Vane nzira dzavari kutraya nokuti vaona kuti tiri kubudirira. Takatanga nekuda kutsvaga 120,000 madhora ekuamerica kuti titigadzise mota yavanga vapfuura iye yavachamisa. Takatopedza takadarika tageti iyoyo takatosvika pa122. Takatsvaga imwe yegaladhina yatakatsvaga yecheriti 5,000 yaidiwa. Takatokwanisa mari iyoyo yakatowanika. Iko zvinozvi takatanga izvisiro kutsvaga 2.350 million yemaelections kuti tinge tine vanga vane mapolling agents kumaraw areas nevoter registration mobilization. Tangova nemasvondo maviri badzi tatanga asi tatova almost 30,000 tichitaura kudai ende tiri kuzoona kuti tinonosvika mutageti yedu kana kuidarika. Saka budiriro yacho inodadisa kwazvo. Vana vazimbabwe kekutanga vabatana vose vauya pamwe chete vari kuita kanzatu kanzatu kubatsira kuti nyika yavo ibudirire iendere mberi, vasagare senhapwa mune dzimwe nyika asi vagokwanisa kudzoka mune ravangwana munyika yavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCitizens Action for Change vaJuma Ulete vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano reFemale Students Network Trust uye vakazvimirira semubereki amai Evanice Munando vanoti vana vakawanda vachatadza kuenda kuzvikoro pazvichavhurwa sezvo vabereki vazhinji vange vakachengetedza mari vanenge vasisina mari iyi pamusoro pekuoma kwakaita zvunhu munyika. Amai Munando vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti vana vakwanise kuenda kunodzidza kunyange hazvo kuine denda reCOVID-19. Vanoti zvikwanisiro zvokurwisa COVID-19 zvikawanikwa zvinoita nyore kumhuri sezvo zviri kudhura kuti vana vaite zvidzidzo vari kudzimba. Vanoti uwandu hwevana vachatadza kudzokera kuzvikoro pamusoro pemusikanzwa hunogona kuwanda sezvakaitika munguva yapera apo vanasikana vakawanda vakabatira pamuviri panguva yemalockdowns. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganye uye naAmai Munando nezvenyaya iyi.
Mamiriro akaita zvinhu pari zvinhu haana kumira zvakanaka nekuti sesuwose vabereki takatarisira kuti zvivhiki inouya vana vari kuvhura vari kunodzokera kuzvikoro. Uyo wekumavharisitiwo vanga vachigadzira kuzodzokerera. Vekumapoli vanga vachivhura pamwe chete nevana vezvikoro zvepasi zvivhiki riri kuuya. Asi semamiriro nekutaura kwazvakaitwa nemukuru wenyika zviri kuratidza kuti vana havasi kuzovhura musi wa10 vakanga vakatsanangurwa nekuda kuri kunzi denda iroro rinenge ranyanya kutekeshera wandu hwacho hunenge hwawedzera. Zviri kutishusha sevabereki. Munoona kuti igore rakaoma, tabva mune malockdown anga achiitika apo takanga tichinetsika nenyaya dzeupfumi. Takanga tatsvakurudzawo nekuunganidza tichitarisira kuti vana vachadzokera kuzvikoro panguva yakafanira. Zvino izvo zvodzosera kumashure vana vaya vari kudzimba zvakunzi zvevakupiwa mahomework ayo online. Vamwe vari kutakubhadhara maticha nezvekunze vasiri pachikoro kuitira kuti vana vasasarira kumashure. Kunyange zvavo ebvunzo watanga nhasi kuenda kunonyora bvunzo dzavo. Asi takatarisa zvizhinji kune huwandu hwevana vasati vabvumidzwa kudzokera kuzvikoro. Kuti kwakutanga zvemusikanzwa ndinorangarira gore ra2021 pakati apo munana August umu takaona vana vatadza kudzokera kuchikoro. Pakatanga zvekuitwa musikanzwa iye yakawandisa zvizhinji yakakanganisa vana nekuti kugara kudzimba uku ndinoona sekuti idanho risina kumira zvakanaka.
Zvii zvamungakurudzire hurumende kuti iite takatarisa mamirira akaita zvinhu kuti denda iri recovid-19 richiripo.
Saka ndaichiti hurumende yedu zvatinogara tichitaura dai yanga yaita chikamu chekuti toita sei kana denda richinge riripo, vana varambe vachiendera mberi kuzvikoro. Takachitarisa kuchengetedzwa kwevana vari pazvikoro, kunyanywe vari kumaboarding school nevanoenda mazuva ose. Saka dambudziko iri vabereki vari kuchema, tiri kuchema zvizhinji nekuti chekutanga tisharasikirwa nevana, vana chaivo vakanga vakatarisira kuti vaendere mberi nedzidzo vachatadza, nekuti haasi mubereki wese achakwanisa kubhadhara mari inodiwa kudzidza online, uyezve nevakuisa maextra lessons kumaticha, uyezve kutarisana nevari kudzimba vana vachiita misikanzwa yakasiyana.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Trust, uye vakazvimirira somubereki amai Eva Nice Munando vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nepfenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation inoti vanhu vana vakafa nezuro muvhuro, vamwe makumi mana vakakuvara zvakaipisisa mushure mekukudubuka kwebhazi muBotlokwa mudunhu reLimpopo muSouth Africa. Bhazi iri rinonzi rakanga rakatakura vatendi veApostolic Faith Mission of Africa vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa. Vachinyora paTwitter pavo, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa chiratidzo chokutadza kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Ukuwo muNewsday South Africa inoti mauto nemapurisa emuZimbabwe ari kubatsira vanhu vasina magwaro kupinda muSouth Africa mushure mekupiwa chioko muhomwe. MuNewsday makare, masangano anomirira varayiridzi anoti nezuro muvhuro, nhengo dzavo hadzina kukwanisa kuenda kubasa kunonyoresa vana vechikoro bvunzo dzeO-level neA-level, izvo zvakakonzera kuti vagari vemunzvimbo dzezvikoro izvi vanyorese vana vavo bvunzo dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga mukoma jonga po. Aiwa tinoti makurukutu, makurukutu igore idzva kumunhu wese. Kuzviona gore rarakaoma 2021. Gore raimbunyikidzwa wano, gore rairohwa wano, gore raipinzwa nomusungwa, gore rakada kupfudzwa vachamisa, gore rakafa wano, waitaura chokwadi mukati menyika yeZimbabwe. So aiwa igore rarakaoma, mukada kutarisa upfumi pari zvino vanhu vari kutambura. Tinoshamisika kune vamwe vanoti 2021 zvava zviri nani, havamwe vachitira zvakanaka. Hatizivi kuti vanorarama nzvimbo dzipi. Pindai mumisha yevanhu muone zvavanodya, muzwe zvichimo zvavo, muona kuti aiwa vanhu vari kutambura. Saka tinongokurudzirana tese kuti aiwa munhu anogona kugadzirisa matambudziko ese ndiwo vega vachamisa. Saka ngatigadzirei next year 2023 tovhotera vachamisa pari zvino. Ngatiendei kunoregista kuvhota muese yeZimbabwe.
Munondinzwa uiri mweri wedinge minduro yenyu ishe yazonunuke rwendo runo mweri yazonunuke. Vana veZimbabwe tachema namo nematambudziko zvatinyanyira nokuda kwekusadawo kusiyirana zvigaro. Veduwee ndapota, siyiraiwo vamwe vapindewo kuti zvinhu zvinake munyika. Tosvika rini tichingogara tiri munyika dzevamwe vanhu? Ko vachazouyawo kunyika kweduwo ndevanani? Ngatimbogadziraiwo nyika yedu tisiyirawo vamwe, tichipanana mikana kuti nyika itinakirewo. Vamwewo vachivewo kuuya kunyika kwedu, tirege kuramba tiri marombe munyika dzevamwe. Ndatenda.
Haangavaiti vachiitawo vachiona. Zvanopefu endangokuona nawani. kumbusia hao wakangonyarara kwetu kutanga watuka na uzusia nika ni kutukana ai unofumurana shaka wanda neza nipifu gawa atikile mushitora kwedu wesuwa ningashiterira ama sati chastora gari gari
Mamkazi, anam kumatenuka wande, nana kumajonga, murisi, zenyu, murisi, risere gore, jaira tapinda kudai.
Kwazwai, kumashamala university, jesus, university. Nisi jima jangu yukana na wayangu ili pakuti kususoka le Zimbabwe, jesus, zukunze kwenyika. Tunati hii warumita ya uwe na ukara unika zewani, nika yaduti inayo. Jinatudaisha evi ya tendo gazira nyika, 2023, tindo pinza mkumana wa. Agadiri nika dayaura na kushunguzi kwa nika zewano. Tasefa nika tisina nika wa yedu iti inayo. Isi tinayo. Atikane no wando kwa yedu chile paka nyambubiru kwa chile paka yedu wa seya. Andi nuna atakafuta no wando kwa yedu chifotira mkumana. Apana jitu tijina zombo iti kai papu. Saka munuwezo we Zimbabwe. Anda nitubinza mkumana. 2023 mkumana ngapi nda hata hata yaura ni mtungu kwa sana pifu. Nituwa ubato kundukuna kujobe.
Eh, mamukazei vanhu veku Studio 7 ndinokumbirisa inini ndinoitwa mufana wamadhuku clever zvanga zvadini pachitsauko chokuanaunza vanhu vekorona kuti vafa i25 vafe kuti wa i93 oro kuti vasati vabuda muchipatara i20 chikamu chekorona hacho chotozwa chipo kombo anaunzwa vanhu vakaregista kutanga pakatanga chikamu chekuregista
idzo dzange ridziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera timirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe inogona kudzingwa munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi reZifa rayakadzinga munambudzi gore rapera. Sports and Recreation Commission yakadzinga bhodhi iri ichiti rainge rashandisa mari zvisiri pamwero. Asi sangano renhabvu pasi pose reFederation of International Football, FIFA, rakazivisa mwedzi wapera kuti rakanga risiri kufara nekupindira kwehurumende mukufambiswa kwenhabvu munyika. Sangano iri rakazivisa kuti bhodhi reZifa rikasadzorera musi wandira 3/2022 asati apfuura, FIFA yaizotorera nhabvu yemuZimbabwe matanho akaomarara. Asi Sports and Recreation Commission inoti haisi kuzodzosera bhodhi reZifa pabasa uye haina kuwana tsamba yakabva kuFIFA iri kutaura nezvekudzoserwa kwebhodhi iri. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vaMathias Tongofa kuti tinzwe pamire komiti yavo panyaya iyi. Asi imwe nengo yekomiti iyi vaTrevor Saruaka vanoti unini huri kuitwa neSports and Recreation Commission huchaita kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rose sezvo mitemo yeFIFA isingadi kuti hurumende dzipindire mukufambiswa kwenhabvu munyika dzepasi rose. Ngati nzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Nguva yakatotarwa neFIFA Ray kuti hurumende yeZimbabwe kuburidza neSRC inge yadzorera bhodhi raFulton Gamambo. Ikatongopfuura chinofanira kungoitwa chete nehurumende yeZimbabwe kunyorera kuFIFA ichitsanangura kuti iri kukumbira ruregerero, asi chakanyanya kukosha kutodzorera bhodhi iroro raFulton Gamambo. Ndo entry point yekutanga nhanyaya neFIFA. Pasina kudzorerwa bhodhi raFulton Gamambo, handioni weFIFA wachiwana chekutaura nehurumende yeZimbabwe. Vanenge vangoenderera mberi nekutora matanho ekuranga nyika yeZimbabwe kuti isaparticipate mumaprograms nemaevents esanenge achitungamirwa neFIFA.
Senhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, pane matanho here amuri kutora kuitira kuti Zimbabwe isanetsane neFIFA?
Senhengo
ye committee inoona nezvemutambo muparliament ikatakuzivisa kuti dambudziko reFIFA neZIFA rakauya rakateedzana nekumiswa kweparliament mabasa kusvika muna February. Saka tisikukwanisa kuti tiite mameeting secommittee uyezve parliament haisi kutosita. Iri zvinhu zvakanongedzerwa kunzi tiri kucherechedza maurongwa hwekudzivirira COVID. Saka zvishomanene zvatingakwanisa kuita panguva inei kuti hurumende iri kungotonga iri yega, the executive ndo iri kungooperata. Parliament yakambomira mabasa izvozvo. Hapana zvinganyanya kutarisirwa kunzi parliament inga. Tinongodzokera kubasa. Zvimwe zvacho tinenge taakudhila newota inenge under the bridge.
Nguva yakatarwa neFIFA yakapfuura nezuro pakati peusiku. Zvii zvingaitwe kuitira kuti pave nekunzwisisana pakati peFIFA neZimbabwe.
Nyaya yeFIFA neZIFA inyaya inoshungurudza zvakanyanya. 3 January atosvika nekupfuura SRC isati yatora matanho ayakayambirwa neFIFA kuti itore. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti tiri kuita nhini sehurumende yeZimbabwe kuburikidza nebazi reSRC kuita nharo dzisina kwadzinotisvitsa nekuti FIFA ndiyo hurumende yezvemitambo yenhabvu pasi rino rese. Ine constitution yayo inotara pachena kuti haibvumidzi hurumende magovernments enyika kuti apindire nezvekutongwa kwezvenhabvu. Inosiyira macouncillors ezvenhabvu kuti ave iwo ane chekuita nekuti anotungamira nhabvu munyika ndiani. Saka deadline kusvika kwayo kutotorewa kuti FIFA ichatotora matanho sekuimbisa kwayakaita. Mukoma rei ndoda kuti ndikuzivisei kuti FIFA yakasiyana neZAC chizvepa semuenzaniso. Haiiti zvekuita catch and release kusasimbisa zvainenge yataura. Inototi kana yataura kuti ichadzinga vanhu musina kuteerera mutemo inototeedzera seizvo. Saka zvinhu zviri kundisuvisa zvakanyanya kuti Zimbabwe yatotarisana nekumiswa kuparticipata mumaprograms eFIFA kuburikidza nedanho rakatorwa neSRC.
Sports and Recreation Commission iri kuramba yakatsika madziro. Paramende ine simba here rekuudza sangano iri zvokuita?
Zviri kuitwa neSRC zvekuramba yakatsika madziro ichiti haisi kudzoka kumashure ndokunonzi kusaziva. Uyezve handizivi kuti wanganza wazivi sei. Ndongakushaya hanya nekuti only about 6 months ago SRC yakaita dambudziko newecricket ikamisa wecricket ikapindira mune zvecricket. ICC bazi rinoona nezvekutambwa wecricket pasi pano pese ikavaudza kuti vakutomisa cricket muZimbabwe until wadzorera utungamiriri wanga uripo. Saka kusadzidza kwacho kweSRC takutoshaya kuti kunobva papi. Asi pamwe pacho hazvinyanyi kushamisa hazvo nekuti unoona kuti vamwe vanhu vari kuapoindwa mumabhodhi eSRC nemamwewo mabhodhi ari kutungamirira muZimbabwe macommissions. Zvinhu zvacho hazvinyatsa kuitwa on merit kana kuti kuburikidza nekunyatsa kuziva basa kwemunhu, asi zviri kuitwa nechizivano.
Munoona here FIFA ichidzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose nepamusana pedanho rakatorwa neSports and Recreation Commission?
FIFA haitombozenguriri kudzinga ZIFA mumitambo yayo nekuti hakusike kutanga vezi Zimbabwe haisiyo yekutanga nyika yarangwa neFIFA. Nigeria yakatombomiswa kusvika vadzorera vanhu vanga vakatsarwa nemacouncillors kuNigeria kuti vange vachitungamirira zvebhora.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe naRay Joto weStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemamiriro akaita kunze reNational Weather Service rakayambira vanhu vemunzvimbo yeWashington DC kuti kuchava chando chakawanda kana kuti snow chichatadzisa kuita basa semazuva ose. Nezuro muvhuro, Washington DC yakamuka yakaputirwa nechando chineta mainchi 10 kune mepo yaivhuvhuta makiromita 56 paawa. Izvi zvakakonzera kuti meya weWashington DC amai Muriel Bowser vavhare guta iri vachiyambira vagari kuti vasabuda mudzimba dzavo. Zvikoro nemabhizimisi mazhinji zvakavharwa. Mugari weMuwashington DC kwemakore mazhinji vaFrank Guni Vanoti avasati vaona chando chakawanda zvakadai muWashington DC kwemakore matanhatu.
Tinoona sekuti mamiriro ekunza aya auya zvakasina kunyatsotarisirwa. Takaona zvichitanga kupakati penyika kuDenver, Colorado, kwakatanga kupisa ukaita moto wakapisa dzimba dzakati wandei. Mangwana acho kukafuma kwakudonha chando yava snow. Kuno zvakare kuDC musi wesvondo kwanga kuine makore akangosviba sviba. Asi kusingaratidze kuti kuchaita chando. Zvino mangwana acho muvhuro taona chava chando. Pamwe ndiyo global warming here hatinyatsozvinzwisisa. Asi tinoti zvakaitwa nehurumende chinhu chakanaka chekuti vashandi vehurumende vasevenze vari kudzimba kana kuti vasapinda muguta reDC nekuti chando chakadonha chakati wandei changa chisina kutarisirwa. Zvinotaura kuti guta ranga risina kugadzirirawo chando chakawanda kudaro.
Imi magara muDC kwenguva yakareba chaizvo, makapisira kuona snow yakawanda kudai muguta iririni?
Pava nemakore akati wandei anogona kutosvika anoraudzira mashanu titaona chando chakawanda kudai chauya zvisina tarisiro. Nguva zhinji vemamiriro ezvekunze vanogara vakataurira kuti svondo rinouya kana kuti mukati memazuva mashanu kana matatu achatevera achazouya chando. Ichi chakauya nekukurumidza hongu vakataura zvavo chisati chadonha. Asi vanga vasingatarisiri nekuti pavakatanga vaitiwo chando ichi chinogona kunge chiri chishoma chavaifungidzira kuti chingaita 4 inches or so. Asi chando chakadonha ichi chakaraudzira mainji 10 kana kuti more than 25 centimeters mune dzimwe nzvimbo. Kureva kuti chando chakawandisa zvikuru kwazvo chakadonha munguva imwe chete. Zvoreva kuti mavirire ekunze akusanduka. Uye zvakuitika kunze izvi hatinyatsokunzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Dzimwe nzvimbo dzanzi dzivharwe dzakaita sedzipi, Dr. Aguni?
Nzvimbo zhinji dzavharwa dzinosanganisira zvikoro, vana vechikoro vatadza kuenda kuzvikoro sezvandambotaura, mapazi ehurumende kunze kwemapazi ehurumende asingabvumirwe kuvhara akaita sekubasa kwedu isusu kana kweDepartment of Defense kusingavharwe nemaemergencies akaita sezvipatara. Ndokuchete kwasara kusina kunge kwakavharwa. Munoona kuti makambani mazhinji anooperata ari muno munzvimbo yeDC mazhinji acho akavharawo vachitevedzera kurudziro yehurumende. Izvi zvaita kuti vanhu vakawanda vaite disrupted mabasa avo neurongwa hwanga huinawo. Munoona sekuti zvikoro zvavharwa muno muDC kana kuine vabereki vanga vachienda kumaprivate companies asina kuvhara. Zvireva kuti vakutotambura kuti vana voita sei nevana nekuti vanga vasina kugadzirira kuti vaswere nevana kudzimba kuti vatsvage vanhu vanosara nevana. Vanhu ivava vanodhura kuti vawane uye haungagoni kungodeedza munhu munguva yechando chakadai anofamba sei achiuya kuzosara nevana vako. Saka zvadisrupta vanhu vakawanda zvikuru kwazvo.
Avo vange vari mugaro wemuWashington DC vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe munyika dzakasiyana-siyana riri kuunganidza mari yokuitwa kwesarudzo dzakachena nekuchengetedzwa kwemavhoti musarudzo dza2023. Zimbabwe inogona kudzingwa munhabvu yepasi rose zvichitevera kukundikana kweSports and Recreation Commission kudzosera pabasa bhodhi reZiva rayakadzinga. MuAmerica, chando chinovharisa mabhizimisi, mahofisi ehurumende nezvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka.